manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita9/2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nhasi yabatana nepasuro semu kucherechedza zuva rekurwisana neuori reInternational Anti-Corruption Day. Gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika dzepasuro rose raburiswa nesangano reCivicus rinoisa Zimbabwe pachinhano chechimakumi matatu kubva muzana. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi ichiba kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zimbabwe nasi ya batana nepasi rose mkucharecheza zivare kurwisana ne uori re International Anti-Corruption Day ilo rinorangarirwa gore roga roga muswa zvita 9. Mukucherechedza zuva iri nhasi, Zimbabwe Anti-Corruption Commission yabatana neTransparency International neZimcode pamwe nemamwe masangano vachicherechedza zuva iri vaine kurudziro yekuti mapoka ose aumbe vechidiki vanoshanda zvakasimba mukuparadza huori. Zimbabwe inonzi ine huori huri pazvikamu makumi maviri nezvina kubva muzana kana kuti 24%, zvikamu zana kubva muzana kana kuti 100%. Zviri zvenyika inenge yakachenesesa kuchitiwo zvikamu 0 kubva muzana kana kuti 0% iri nyika ine huori hwakanyanyisisa. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe wati ucharamba uchishanda mukurwisa huori munyika uye kuti muve neutongi hwejekerere. Mukuru wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa Valbert Chinamo vanoti huori huri kuramba huchiwedzera munyika uye hurumende inofanirwa kuita zvese zvainogona kuti hupedze. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi hurumende yagara zvainoti ine masangano ayakaumba akadai seZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC anoongorora nekurwisana nenyaya dzehuori munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 aita huri kurona vachinhamo.
Nyaya yehuori muZimbabwe iri kushungurudza munhu wese. Tinoasi kuti yatekeshera zvekuita fanika yatova culture, maitiro evanhu chaiwo, nekuti pese paunoenda ungave ukunotora bhodhi mumochari, mochari atendendi anenge achitokumbirawo kamari kefufuro. Mapurisa karodhi zuva nezuva inongova nyaya yemari. Ungaende even kumaminers, mapurisa anenge achingovatorera mari. Tozoenda kuvakuru vacho, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu ivavo havana kuchena zvamuchose. So tiri kutoona sekuti nyaya yehuori iri kutoramba ichingirira mberi.
Tinoona kuti hurumende inoti iyo yakawanikwa ichitanga masangano akadai seZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC, uyezve ikaita zvakare National Anti-Corruption Strategy Whistleblower Protection Act nezvimwewo. Hazvisi kubatsira here izvi?
Chokwadi ndechekuti izvi hazvisi kubatsira. Tinoona sekutoti dambudziko recorruption riri kutoramba richitoenderera mberi. Vari kuita uori hwacho zvava kutonyanya kutotishamisa ndezvekuti totonzwawo kutoti kune majajisi chaiwo anenge achifanira kunge achitorovisa nyaya iyoyi. Toti iko ecorruption commission kwakare ikoko totonzwa zvezvizhinji, kune vamwe vavo vari kuita nyaya yehuori. Ndikuona sekuti kuvapo kwavo hakusi kunyanya kubatsira, asi tinozonga zvichibatsira tichiona nyaya yehuori ichidzikira, asi hatisi kuzviona pagiraundi. Isusu tisu vanhu vacho vari muZimbabwe we are on the ground. So lisala kiti za tri kona zi kuto tichisa. Tri kona se kuti kuto wapo kwa wo. Ani zio zingu wa inya e kungo vara wani maziso kuti tripu nisa uri. Asipasina zi kubunda.
Pane zingaitwa ere tichitarisa shurikuitiko kune zime nyika kuti tone uri uchipera. Uye jemgati Zimbabwe ichienza niskwa ne zime nyika ilipa ranking ipi.
Uri wamu Zimbabwe, takata esta corruption perception index. Jino tonya bisa, nukuti Zimbabwe is among the worst countries in the world. Panyai uri. Shandri kona, chikunya na ukonze risa uri. Ndete kuti, iwo wache wano risa uri, they are not a gambler. No dambu jiko, riripo.
Avanga wari mukuru wesangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa, Obed Chinamo, vachitaura naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7, vari parunare mukwekwe.
The Voice of America,
Gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika dzepasi rose raburitswa nesangano re-Civicas, raisa Zimbabwe pachinhano chechimakumi matatu, pazana uye rinotsanangura Zimbabwe seimwe nyika dzinodzvinyirira vanhu vadzo zvakanyanya. Mudunhu reSADC Zimbabwe inongove pamusoro peAngola iyo iri pachinhano chechimakumi maviri nesere neEswatini iyo iri pachinhano chegumi nepfumbamwe kana kuti 19. MuAfrica nyika dzinoti Eritrea, Equatorial Guinea, Ethiopia neJibuti ndedzimwe dzenyika dziri pamusoro-soro mukutyorwa kwekodzero dzevanhu. Gwaro iri rakatanga kushandiswa muna 2017 kutevera mabatirwe kodzero dzevanhu munyika zana nemakumi mapfumbamwe nesere dzepasi rose. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi panyaya iyi kana womutauriri wehurumende vari kubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kutyorwa and sezvekutaura gwaro iroro hapana chakachinja. Iko zvino tinoziva kuti mitemo yakawanda muZimbabwe haina kualainwa neconstitution. Vanhu varamba vachingosungwa zvisina sarukano and vanhu vakawanda vari kungosungirwa zvekare nyaya dzimwe dzechisiri kana mhosva. And tichitarisa zvekare kuright yokudemonstrata is very very limited muZimbabwe and takaona zvekare munguva iyi pfupfupi yapfuura this year chaiyo chaiyo kuchisungwa vanhu vakawanda kusanganisira vanhu vakasungwa pakawo ya musangano weSADC nekumasuro.
Asika tinonzwa Zimbabwe ichitaura kuti aiwa chinoita kuti munhu anga achisungwa inyaya yekuti atyora mutemo hazvisi zvine chekuita nenyaya dzematongerwo enyika. Zvingati here kuti nyika isazotevera vanhu vanenge vachityora mutemo nekutya kuti ingazonzi haisi kuteera kodzero dzevanhu?
Aiwa, vanhu vanofanira vachityora mutemo vanofanira kusungwa kana mutemo wacho uchitaridza kuti vanhu vari kutyora. Because tichitarisa kuti vanhu muZimbabwe vakanyanya wacho vari kungosungwa vanhu vanopikisa hurumende and vanhu vacho vanenge vachisungirwa kuita zvinhu zvisiri yatingati mhosva in terms of the constitution. Constitution yedu inopa vanhu kodzero yokudemonstrata peacefully but tinoona kuti Zimbabwe inoramba ichingoshandisa mitemo yakudhara yokusunga vanhu. Tisaka tichizoona kuti vanhu vakawanda vanosungwa ipapapa vamwe vacho vanobata vasina mhosva. Saka zvinotaridza kuti hurumende haisi kana serious nekodzero dzevanhu, haisi serious nokugadzirisa mutemo wayo kuti ialaine neconstitution, ialaine nekodzero dzinoremekedzwa pasi rese.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe nehurumende kuitira kuti inge ichivandudza chimiro chenyika panyaya dzekodzero dzevanhu apa?
Ya hurumende inofanira kukoshesa atingati massive rights yaya because hapana nyika kana kuti hurumende ingatonge vanhu vasiri kutaurawo nehurumende yacho kuti aiwa izvi zvamuri kuita izvi hazvina kumira zvakanaka. Inofanira kukumbiridza iyayo atingati mafreedoms aya kuitira kuti kana vanhu vakuzointeractawo nehurumende and hurumende ichizochinjawo zvinenge zvataura vanhu, vanhu vaone kuti hurumende iri kuteerera. But iko zvino hurumende yedu iri kuonekwa senge hurumende isingateereri vanhu vayo, iri kuonekwa singe hurumende isingambotokoshesi atingati massive rights yaya. Takachinjwa ipapo pekuti hurumende haisungi vanhu vachisungirwa kuita zvinhu zviri pabubure remutemo atenge zvinhu zvinokwanisa kuchinja.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Tabatawo zvakare gweta vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri.
Varo iri harisi kutaura zvakazara pamusoro pevabati vekodzidzari muZimbabwe. Zimbabwe haisi nyika inotambudza vanhu vayo. Kune zvizhinji zvakaitika kubva pakapinda hurumende yavamunangagwa pachigaro. Chekutanga ndechekuti mabatirwo evanhu sungwa kushungurudzwa kana kuterwa terwa zvakaguma zvakapedzisira kuitwa kare. Vanhu vakawana mukana wekuti vanoita zvavanoda. Kune vazhinji vanosoropodza Zimbabwe vanoinyomba vanoituka vapedza vodzokera kuZimbabwe vasina kana kusungwa kana kubatwa. Saka handinzwisise kuti iyo kana vachiti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu vari kunanga pai, nekuti Zimbabwe iko zvino inyika ine kuzvitonga kuzere ine kodzero dzevanhu. Hakuna munhu anongosungira mhosva yaasina kupara.
Asi ka Dr. Mavaza, chanyanya kunetsa muZimbabwe kusungwa kuri kuitwa vanhu vozonzi nematara havana mhosva.
Ndakatarisa panyaya yamutaura iyi muSouth Africa pekuna kuchasaiko zvino mugore rega rega kunosungwa vanhu vanopfuura 240,000. Out of 240,000 the conviction rate yavo inenge iri 25%, which means vamwe vese vanenge vasina mhosva. Handisati tambonzwa ichinongedzwa ichinzi kutyora kodzero dzevanhu. MuZimbabwe munhu anosungwa nemhosva anenge apara. Kana munhu achinge asungwa, mupurisa anotarisa nguva iyoyo kuti pangave nemhosva yaparwa here. Kana mupurisa aona kuti pane mhosva yaparwa, ndopaanosunga munhu. Kana munhu achinge asungwa, haatongwe nemupurisa, anoenda kune chimwe chikwata chinokutonga, kuna anonzi muchuchisi kana the prosecutor. Anoverenga nyaya yako, akaona yakafanira kuti umire pamberi pedare, anokuendesa pamberi pemutongi watingati isusu nechirungu magistrate. Kana mutongi atarisa akaona pasina nyaya kana kuti nyaya iripo asi haisi kunyatso kubata kuti gedye, vanokuregedza. Saka muZimbabwe munhu anoregedzwa kana atinga apara mhosva, kwete kuti anenge achinzi hauna mhosva asi ari kunzi umbowo huripo hausi kunyatsoti gedye gedye nemhosva ino iripo, asi unogonanga wakapara hako asi hazvisi kunyatsobuda pachena kuti vakapara here, yatingatiyo the benefit of the doubt. Saka handione kugunun'una kana kuchema kana kuti bokoshindi riri kukonzerwa netsangano iri riri kubva pai, nekuti Zimbabwe ndiyo nyika yakaisvonaka inochengetedza kodzero dzevanhu mubasi rose rino kupfuura kana kuamerica kwamuriko.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye Nhengo yeZanu PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain Studio 7. Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reZanu PF sezvo zvava pachena kuti pane zvikwata zviviri mubato iri. Pamusoro penyaya yekuti mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa varambe vachitungamira bato nenyika panopera temu yavo muna 2028. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iyi yakasimudza zvakare musoro pakupera kwesvondo mumatunhu emasvingo nemasonaland west. Kumasonaland west kwakaita kusawirana kukuru pamusangano webato reZanu PF pamusoro peslogan yekuti mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanenge vachiri panyanga kusvika mugore ra 2030. Gakava iri rinonzi rakatanga apo imwe nhengo yaimbove murwi werusununguko varwo nemasango vakabvunza kuti sei vanhu vachiri kuramba vachingoti vamunangagwa vanenge vachiri panyanga asi ivo vakazviramba. Izvi zvakaita kuti nhengo huru yebato iri yePolitbureau uye vari gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vaviruke nehasha vachiti kuita slogan yekuti vamunangagwa vanenge vachiri panyanga hapana chakaipa.
Vanaki vanaona kana kana
Vamasango wakaratidza kusafara ndokuda kubuda mumusangano uyu wakaitirwa pachinoi training center asi vakarambidzwa nemukuru wevechidiki vachapiwa masendu. Vazihambe vakati sirogana inei nevamunangagwa asi chido chevatsigiri vavo vari kuda kuti varambe vari panyanga vachiti hapana chakaipa nekushuvira kuti varambe vachitonga. Vazihambe vakashoropodza dzimwe nhengo dzebato dzakaita sava Patrick Namasa vachiti havafanirwe kubvunza vamunangagwa kuti vachiri kuda kuenderera mberi nekutonga here sezvakataurwa pamusangano mukuru webato iri wakaitirwa kuBulawayo mwedzi miviri yapfuura. Vazihambe vakati vanhu ndivo vakashevedza vamunangagwa kuti vadzoke kuzotonga mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabvu vaRobert Mugabe. Hatida kunzwa divi ravachinamasa sezvo vati havataure zvemubato mavo nevatori venhau. Sachigaro vaimbove varhu verusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Muoni vanoti vanomira neshoko ravamunangagwa rekuti vari kusiya basa pachapera temo yavo yekupedzisira muna 2028.
Ane zvaari kutaura kuti aiwa ina handigoni kuti ndichikore constitution and you should stand guided by that.
Kumasvingo bepanhau redzi standard rinoti dzimwe nhengo dzebato rezanupf dzakatomiswa basa dzichipomerwa mhosva yekusatsigira urongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari panyanga uye vachifungira kuti vanotsigira mumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato rezanupf kana chiri chokwadi chakaitika sezvo mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa kana mushandi mukuru mubato iri vaFarai Marapira vanga vasingadavire nhare mbozha dzavo. Asi mutauriri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti kunetsana kuri mubato rezanupf pamusoro peslogan iyi zvinopedzwa naivo vamunangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuti vamire kutaura uku.
Ivo vamunangagwa vacho vakazviramba, ivo vamunangagwa vacho vanofanira kuramba vachizviramba kunyararidza nhengo dzavo idzo.
Kusawirirana mubato iri kunonzi kuri kuitikawo mumatunhu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yazivisa nhasi kuti mauto ayo mana aurayiwa mukurwiswa kwaitika kuchamhembe kweLebanon. Gwaro raburiswa nemauto rati mauto aya ose anga ari echikwata chimwe chete asi harina kujekesa kuti vakaurayiwa riini kana kuti chii chakasvitsa pakuti vafe. Chiitiko ichi chiri kuuya masvondo maviri mushure mekunge Israel nechikwata cheHezbollah vatanga urongwa hwekumisa kurwisana. Imwe nyanzvi yezveutano hwevanhu musangano runobatsira munyaya dzeutano pasi rose reMedicines Sans Frontiers kana kuti Doctors Without Borders inoti kushandiswa kweJackson Ray pre-exposure prophylaxis kana kuti PrEP inzira yakanaka chose mukudzivirira kutapuriranwa kweHIV muZimbabwe nepasi rose. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dr. Gerald Hangaika vanoti vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira kubva mukutapurirwa HIV kana vakabaiwa Jackson Reprep kamwe chete pamazuva makumi matanhatu.
Kwanga kune yatinoti oral prep kana kuti mapiritsi anomwiwa kudzivirira HIV. Mapiritsi aya achimanwa zuva nezuva achitogara negaba rake achingwamwa mazuva nemazuva panguva yakadaita seimwe chete zuva nezuva. Imwe nzira yakanga iripo ndeye dabivirin vaginal ring, inzira inoshandisa ring kana kuti mhete inopinzwa munhengo yesikarudzi yemudzimai kuti kuti kana achinge asangana na baba vanogona kunge vane tashuwa na HIV iye anenge akachengetedzeka nzira ye injectable prep ijekiseni ndo rinenge rakushandiswa senzira yekupa mushonga uyu we prep wekudzivirira HIV nzira iyi inonga ichipiwa kamwe chete pamwedzi miviri kureva kuti pa 60 days
Dr. Hangai kavanoti kubaiwa jekiseni kamwe chete pamwedzi miviri kwakanaka sezvo munhu asingasungirwe kuramba achinwa mapiritsi mazuva ose
zvarerutsa mukana wekuti handisina mushonga kana gaba remapiritsi randikuenda naro kumba saka hakuna munhu achaona kuti uyu ane zvaarikumwa kana kuti handichatarisirwa kuti ndimwe mapiritsi zuva nezuva handisisina mukana wekuti ndinogona kutadza kana kukanga kumwa mapiritsi angu adherence inenge yave nani nejekiseni kana zvichienzaniswa nemapiritsi
kunyange hazvo Zimbabwe yange ichishandisa mimwe mishonga yekudzikisa kuparara kweHIV jekiseni reprep rakatanga kubayiwa munyika muna kubvumbi gore rino uye richibayiwa kunzvimbo 15 chete munyika kuitira kuti nyanzvi mune zveutano dziongorore kana pane matambudziko angasanganwa nawo mukushandisa jekiseni iri risati rapiwa kunyika yose jekiseni iri riri kubayiwa pachena vahangaika vanoti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti kubayiwa jekiseni reprep kunoshanda zvakanyanya kudarika dzimwe nzira dziri kushandiswa mukurwisa HIV
effectiveness ichitariswa yakaonekwa kuti jekiseni riri 79% more effective tichitarisa nemapiritsi
imwe nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vatiwo nzira yekubayiwa jekiseni iri nyore
dzimwe nzira dzanga dziriko tingati dzokudzivirira kutapurirwa kweHIV sekushandiswa kwemakondomu muchiona kuti anonetsa kuti ashandisiwe nguva dzose kuvanhu vari anongati malong term relationship saka kugara munhu wabayiwa prep yako ingabatsirawo saizvozvo
mumwe mudzimai ava nemwedzi mitatu atanga kushandisa mushonga weprep wokubayiwa uyu angoda kuzivikanwa nezita rekuti Jane anoti ari kuona kubayiwa kuri nani pane kumwa mapiritsi
prep injection ndinoona rakanaka pakuti rinobatsiridza kune vanowanza kukanganwa kunwa mapiritsi avo nenguva asi dambudziko randiri kuona hushomeka hwaro dai kuri kunzi rawedzerwa rawanika rakawanda
asi vahangaika vanoyambira kuti veruzhinji varambe vachishandisa dzimwe nzira dzekudzivirira kubata zvirwere zvepabonde
asi zvimwe zvirwere zvepabonde maSTI yakafanana na syphilis nana gonorrhea chlamydia hazvidzivirirwe neprep saka imwe nzira yakakosha yatisingafanhi kukrasa kana kukangama ndiye kushandisa makondomu
prep yakabvumidzwa zviri pamutemo kushandiswa munyika nemedicines control authority of zimbabwe muna 2022 mushure mekuona kuti jekiseni iri ratange ratotambirwa zviri pamutemo muamerica muna 2021 rikatambirwawo kuaustralia pamwe nedzimwe nyika dzemueurope doctors without borders inoti yagadzirira zvakakwana kuti jekiseni riwanikwe kunzvimbo dzese munyika kuvanhu vari panjodzi yakawanda yekubata HIV mukuru anoona nezvezvirongwa zveHIV and AIDS neTB mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba kuti majekiseni awawanikwe agopiwa vanhu vanoada pachena pasina mubhadharo Zimbabwe inoti ine hurongwa hwekupedza dambudziko reHIV panosvika 2030 vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu vane HIV muZimbabwe ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica mazana ezvizvarwa zveSyria atanga kutiza akanga atiza misha achibuda munyika achienda kunotsvaga upoteri atanga kudzoka kunyika iyi achibva kuLebanon zvichitevera kudona kwehurumende yavaBashar Assad mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti kudona kwehurumende yavaAssad mukana wezvizvarwa zveSyria wekuti zviumbe hurumende ine remangwana rine utongo hwejekerere mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanongorora nezvekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha
ndinoona kutiza kwava Assad muSyria vachiinda kunopotera nokupiwa upoteri kuRussia chinhu chakanaka chavaita kuitira kuti pasava nokurwisana pakati pamauto avo nemauto atouya akazotora guta guru reDamascus zvinhu zvinokurudzirwa izvozvo zvakatadza kuitwa navanhu vakaita sana vaSaddam Hussein zvikazopedzisira zvouraisa vanhu vakawanda Saka idano rakanaka tinga tisu raitwa ni Russia kutambira wa Asadi kutizwa msati mchadiwa na vanu. Saka zunu za ndio tizakanaka izu kudzivirira kubura wanu kukubara kwa vanu vachirambira pachinzimbo.
Takanzwa mtungamiri wa Amerika wa Joe Biden vachipomera hurumende ya Assad mosha yekuponda zvihuru nezvihuru zvezvizvarwa zveSyria zvisina mhaka. Munoti nemashoko iwayo?
Icho kwadi ichocho kuti Assad nehurumende yavo utongi hwavo hwanga huri hwoudzvanyiriri muSyria imomomo zvinhu zvisinga sapotewi nokukurudzirwa nokubatsirwa nenyika dzakaita seAmerica dzinomucherechedzo woutongi hwejechetere.
Takanzwawo vaBiden vachiti uyu ndiwo mukana wekuti vana vemuSyria vange vachiumba hurumende ine utongo hwejekerere neremangwana rakajeka. Munoona zvichiitika here tichitarisawo mabvisirwo aitwa vaAssad?
Zvinhu zvinogona kugozha kuti zvikwanise kuitika kuti vanhu vomuSyria vakwanise ku vanorunyararo vasarudza mutungamiriri unenge achidiwa noruzhinji. Tichitarisa isu kuti kuna mapoka akasiyana siyana asika atifaniri kuora mwoyo.
Takanzwawo vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiti America haisi kuzopindira mune zviri kuitika muSyria. Tinoona here zvichiitika izvi tichitarisawo kuti kusagadzikana uku kunogona kukanganisawo dunhu reMiddle East?
Angangova mafungiro avaTrump vasati vanatsokuratidzwa chokwadi chokukosha kwenyika yeSyria chero isina ushamwari neAmerica asi ine zvakawanda zvokuita nenyika yeAmerica. Nokuti zvinoitika ndezvokuti nyika yakaita seSyria ikatadza kugadzikana pakazoita problem yamarefugee achitiza anenge achienda kune shamwari dzeAmerica.
Nyatso munyatso kuchikidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo. Eliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 apanyaya kukukumbira panyaya chikafu iyi, panyaya chikafu iyi ngavape vanhu chikafu. Haisi mari nebunhu umwavo, imari inobva kubanze kwenyika. Nezvino vanhu vamuzombo vari kutambura gavhumendi achirikuchetereka kuti iduse mari kuti itengera vanhu chikafu. Vapedza mwavanyima futi nokuti kwai masanction amunyika anouya sei. Ndo nyaya chekuti anoita chizviona vanhu vechichema havana chikafu. Imwe tiri kuite marenyu, mari asezano PF mari, maringe masangano anobatsire vanhu muZimbabwe. Vanhu vanhu vari kutambudzika. Saka tava vanhu chikafu vanhu varye vagute tenai nekuise matengerwo enyika pazvinhu zvinonga zvabva kubanze kwenyika.
Bazeya oo varume munovatemarisarurakahambe takaurawa marikodhi edu haavhumwi ndizivi kuti chingo ndinotemachemawo ndiona zanupfevu kuti zanupfevu ndiye ichakonzeresa zvinhu. Tatambura ndiona kuti marikodhi edu hamubvunzi, hamubvuri marikodhi edu. Timaramba kutongwawo ari mupurukwani mumba nechibva kuMosambiki.
Makadiniko vana mukoma jonga makadini vanhu vose vari kuchema nyaya dzekunyimwa chikafu idzi. Nyaya yose kwairi kufira kumasabhuku, kumasabhuku chikafu chikangosvika maoko mumasabhuku. Sabhuku ndio unosarudza kuti nyora nhingi uyu usanyora, nyora nhingi uyu usanyora, achiudza masekretari. Saka ndio kunofira nyaya yose kumasabhuku. Vari kumusoro vaangotaura kuti zanupevu ainyima vanhu chikafu, hapana munhu wainosarura chichi homwe wangazivi vanga kutaura chokwadi. Asi kumasabhuku manje
pane chirongwa chiya chakaiswa nehurumende chese chokuti zimu rainenge recombined zimu rane zaki nepolisi vachiinforce mutemo kuti zvinhu zvisapinde kubva kune dzimwe nyika zvichipinda muno muchitengeswa zvigadzirwa zvekune dzimwe nyika. Handione sei chakanaka nokuti zimu raiye nezaki nemapurisa zvavari kuita manje vari kubhadharisa wani chioko muhomwe vanhu vopinda zvavo nezvinhu zvavo zvizvi kurambiswa zvinhu zvitengeswa kuno. Saka I think operation yese inoitwa muno muZimbabwe yekuti mazotuma polisi kuti dzifambira mashopu, mazotuma mapurisi kuti ende paroad block kana kutuma zaki kana chii kuti inforce mutemo. Hazvishande zvese zvizvi, vanongopuwa chioko muhomwe zvinhu zvokuramba zvichiita se zvichipinda. chinongodiwa chiri ndechekuti muno muZimbabwe macho muwe neconducive environment yekuti mabusiness anokwanisa kuitika zviri free, zvinhu zviri cheap, mataxis edzika. Saka kana taxi yakadzika chinja kachipa muno muZimbabwe, ndezvinhu zvekuti munhu aende kunotora kuZambia.
Inini hangu handina hangu mashoko akawanda asi ndangotaurawo mashoko mashoma pane zviri kuitwa navachivhayonzi. Isusu titori kumberi tikuziva zvavari kuzviitira hazvisi zvinhu zvakachena zvinhu zvavari kuita vachivhayo. Pane chitsotsi nechikiribidi chinenge chichiitika kubudikidza nezanupf zvichienderana nemazuva ekwatiri kuenda. Pane chitsotsi chiripo zvokuti muchazozoona kuperuko zvichazobuda pamusoro pemotikari idzodzi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Tavoka Ncube.